chekutanga chandingada kutaura chandinoona chashanduka kubva pakabva vamugabe pachigaro ndechekuti political space kana mararamiro edu atinoita tichitaura nezvematongerwo enyika akasununguka kupfuura nguva yakanga ina vamugabe vachitonga. Nguva yakanga ina vamugabe vachitonga zvainetsa kuti vanhu vakurukure zvakasununguka nezvematongerwo enyika, sezvakuitika mazvanojero ukapinda mukombi, ukapinda mubhazi, ukaenda kupi, vanhu vanenge vachitaura vakasununguka nezvematongerwo enyika. Chepiri chandinoona zvangu chakati shandukei mabatirwo ebasa rehurumende ari kuitwa. Tinoona kuti vamugabe vaingova munhu aingomuka mangwanani vongotaura kuti nhasi kuri kuitwa zvakati, asi chandinoona chakati siyanei pana vamunangagwa ndechekuti vanozama kuti vaite vachitaura nemastakeholders kuti apa todii, tofamba negwara ripi. Asi chandinoona chisina kushanduka zvamuchose inyaya yehuori. Nyaya yehuori inenge iri kunetsa hurumende yedu. Hurumende yamugabe yange ine huori, iripo ine huori, uye mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanenge vari kutambudzika kuti vagone kunogadzirisa nyaya yehuori yauraya nyika yedu yeZimbabwe.
Vaachivasa munoonawo senyaya?
Semaonero edu sebato rinopikisa reNC, toona sokuti hapana chatichanyaya kuchinja kubva kutongo wamugabe kuchinda kune wamunangagwa. Ndonga zviri pachena kuti vanhu havakangofanana. Tikatarisawo titarisa paurombo hwemunhuwo zvake anenge ari munyika, tinoona kuti hapana chatichanyaya kuchinja. Mari ichiringonetsa kuwana mabasa ako, mune kutambura kwakawanda munyika, vanhu vakaenda kuzvipatara havawani mushonga. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo tinoona kuti no, hapana chatichadi chachinja. Nyaya ingoripo ndeyengoti hurumende yavamunangagwa, chakangochinja ndengoti pane hurumende yeZANUPF yakutungamirwa navamunangagwa. Hurumende iyi haina chayakatonyanya kutosiyana neyavamugabe yaivapo iyayo. Zviri pachena kuti kuvana veZimbabwe kuti tikanyatsokutarisa kusiya kwezvishomane zvimwe zvanga zvitaurwa nehazanzi yangu Linda izvo, zviri pachena kutiwo pano kwasawanikwawo pachinzi pachinjawo zvimwe zvakaita sokuti pamwe hapana kumbundikidzwa kwakanyanya nezvimwe zvakadaro. Asi kuti tikatarisa futi panyaya idzodzodzo, kune zvimwe zvinenge zvitonziwo zviri kuitikawo kunzi hurumende haisati yatomuya kuchinja kune kodzero dzevanhu, kuti vanowanikwawo futi vachimunyikidza kodzero dzevanhu. Saka sokuona kwedu isu seNC toona sokuti ha chinoda kutochinja ihurumende yeZANUPF. Asi kuti hatingaexpect kuti panganzi pane chenji kana kwanzi ingori ZANUPF ingoripo iyoyo. Changochinja ndechengoti mutyairi webhazi ndiye angosiyana, bhazi richingori rimwe chete iroro, ritori bhazi ratongoziva kuti amavhiri aya arigona kuchinja, mudhiraivha wacho agona kunge uchikwinisa kuside risiro, richingori bhazi rimwe chete iroro.
Todzoka kwamuri muzvare masarira, mungati chakaitika muZimbabwe ichi kupidigurwa kwehurumende nemauto here kana kuti nevanhu?
Chokwadi chaicho ndechekuti vanhu vakashandiswa nemauto. Asi nguva yandaitaura ini saLinda ndisina kumirira bato reMDC gore rakapfuura kuti zvinhu ngatitei tichiziva kuti zvichange zvakamira sei, ndakatukwa zvikuru pasocial media apa ndichinzi aiwa ndoiyoyi nguva ngatibvisei munhu chero tichimubvisa nenzira yakadii. Ndizvo zvainge zvakakoshera vanhu panguva iyoyo. Asi kuti tiramba tichida kudzamadzama mune chiitiko icho chakatoitika kare, hachisi chiri chinhu chichiri neuremu. Asi zviripo pari zvino pazuva ranhasi sevana veZimbabwe pakuti tava nemakore mazhinji kuti tichingoona kurwisana kwemapato mukati menyika ino, asi hapana kumbobvira pakaita shanduko pamararamiro echizvarwa chemwana weZimbabwe agere kumaruwa kana kuti agere kurokesheni kana kunzvimbo yakadzikisirika. Icho ndochinhu chakakosha chatakufanwa kuti titange kutarisana nacho kuti tosimudzira sei raramo rezvizvarwa zvevana vemuno muZimbabwe vari kutambudzika vasina chouviri, vari kutadza kubata kana one bond note. Kune vamwe vasakambori bata vasina kana kumbosevenza kana kuita payslip. Ndinofunga ndiyo nhaurwa yakakosha yatinofanira kutanga kutaura nezvayo kuti vana vezvizvarwa zvemuZimbabwe vosimuka sei, vobatana sei kuti vativa kune hurumende iripo kusvika muna 2023 tiri kuda mabasa, kuda chehuviri, tunati kuroraramawo zvakanaka, tichienda kuzvipatara kune mishonga. Nekuti dambudziko ratinaro randakaongorora sevana veZimbabwe ndotoda kuramba tichitaura zviri shure, toramba tichitaura zviri shure tichikanganwa zvanhasi neramangwana. Zvirizvo zvakakosha zvinofanira kuti zvigadziriswa.
Touyawo kwamuri vachi vasati tichipeta nyaya iyi. Mungati vanhu vakashandiswa here nemauto kana kuti zvanga zvakakodzera kuti vamugabe vaende nei ipi zvaionzira?
Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti vana veZimbabwe vanofanirwa kutonzwisisa kuti dambudziko riri muno munyika nderekuti zvinhu zvese zvinoitwa nevana veZimbabwe vakawanda vachitenderana. Zvizhinji zvacho izvozvo zvinozoratidza kuti ndizvo zvinoita kuti nyika isaenderera mberi. Hakazi kokekutanga vachiita zvinhu zvakadaro. Tikatarisa chiro kumasure kwese uku, Constitution yavakavhotera isusu seNC tidaiwa maakuvhotera mutemo wakashata. Constitution iyo ikavhoterwa ndofunga kuti takaona mashatura yakaita paelection yadarika iyi yaakuzoaplywa. Saka dambudziko riripo nderekuti vana vemuZimbabwe vanofanira kuziva kuti zvinhu zvematongerwo enyika hazvisi zvokungowira nekuti vakawanda vari kuti zvakati.